Ichokwadi kuti vakashedzwa kumapurisa vakafonerwa kuti vauye pachavo nokuti mapurisa ane ongoro yaari kuita maringe nezvozvo yakaitika musi wa 1 August muHarare. Mapurisa aiwo aine taurwa kana kuti umwe umbowo hwakataura nevamwe vanhu kuti vamachivatova kana kunge varaive pakati pezhozho iyo vane chekuita naye. Saka patakaenda ikoko ndo zvakangotsanangura namapurisa vachitivo kana kuri kuti zvazoonekwa kuti pane umbowo unenge huripo hwokuti vamachinga vato vane chekuita nezvakaitika musi iyoyo vangazochajwa nepublic violence. Asi taona mapurisa vakaongorora chikuindira mberi. Saka vamachingauta vakanzi vaende zvavo kumba vanozofonerwa.
Ko ivo vamachingauta vari kuti kudii?
Havamachingauta kutsanangura kwavo vanotiwo havana chekuita nezvakaitika musi wa 1 August zvezvozvo yakaitika muHarare. Nekuti panguva iyoyo vaitenda vari kubudiriro kuchizi kwavo kwavanga vachitoongorora kuona kuti zvanga zvabuda musarudzo youkoko zvanga zviri chokwadi here kuendera nemafomu avaitarisa pamwe chete nemamwe macandidates aikombitawo kubudiriro constituents iya inonzi collation verification of votes. Ndo zvavaiti vakasira vachiita zuva iroro. Saka nokudaro vaitiwo havana chokuita nezvakaitika musi wa 1 August muHarare.
Ko ivo mapurisa vari kuti vane humbo hwakaita sei?
Mafambiro enyaya idzi ndezvokuti panguva ino kana mapurisa achiri kuongorora havanyanyotsanangura zvavo kuti mashoko iwayo vanenge vanzwa kunaani nokuti ongoro ichikuendera pamberi. Saka vanenge vasati vakuburitsa mazita avanhu vanenge vachitaura izvozvo. Asi mukutaura kwavo zvinozoratidza kuti pada pane vanhu vakataurawo navo mapurisa muongororo dzavo vakataurawo zita ravamachingauta muongororo iyoyo.
Takaona vamwe vanhu vachiburitswa zviso zvavo mumapepanhau vachinzi vane chekuita nemhirizhonga iyoyi. Vamachingauta vakamboburitswa here mumapepa mapurisa achizivisa kuti ari kuvatsvaga kana kuti vakangodaidzwa iye nezuro?
Mutsananguro yemapurisa havana kunge vataura izvozvo kuti vakamboburitsa zviso kana chiso chevamachingauta mupepanhau. Asi vanga vachitaura ivo kuti mutsvagiridzo dzavo vanenge vane pane pane kutaurwa kuti vamachingauta vanokanga vari vane chokuita nezvakaitika musi iwoyo. Saka ndokusaka vazovafonera kuti vauye ku law and order kuti vatitaura nemapurisa kana achichenesa zita ravo chenesa zita ravo. Mapurisa ozoita sarudzo kuti nyaya ienderera mberi here izvozvi kana vanoombo wakakwana kana kuti yozoomboenderera mberi neongororo yavo sezviri kutaura kwavakazoita nezuro vachiregera vamachingauta vachidzokera kumba.